mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 20 ndira 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinove zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana masere ane makumi maviri nevashanu, 825. Zimbabwe Republic Police inoti yatangidza kusunga vanhu vanotyora mutemo welockdown uye vachitora motikari dzevanotyora mitemo iyi. VaJoe Biden vachatoreswa mhiko yekuva mutungamiri weAmerica mumaawa matanhatu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana masere ane makumi maviri nevashanu, 825, zvichitevera kufa kwevanhu makumi mashanu nevaviri, 52, nezuro. Vanhu mazana manomwe ane makumi masere nevatatu, 783, vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Kubva zvatanga chirwere ichi dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita mazana maviri ane makumi masere nevasere 288. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu vanoita zana rine makumi mashanu nevashanu 155 vafane chirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana nemakumi maviri nemumwe 121 vakafa. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu makumi matanhatu nevasere 68 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi maviri nezvisere zvine mazana matanhatu ane makumi manomwe nevashanu 28,675 vapora munyika vachiita zviuru gumi nezvisere zvine zana rine gumi 18,110. Mapurisa eZimbabwe Republic Police aziisa kuti kubva nezuro chipiri achange achisunga vose vanotyora mutemo wekusafamba-famba panguva dzakatarwa kuti vanhu vagare mudzimba dzavo. Hurumende yakadzika mutemo unoti hapana anobvumidzwa kufamba panze pakati penguva dza 6 o'clock manheru nenguva dza 6 o'clock mangwanani, vachiti vanobatwa vachityaira motikari pakati penguva iyi vachasungwa nokutorerwa motikari. ZRP inoti avo vanofamba pakati pemaguta vanofanira kuronga nzendo dzavo kuti vasimuke nekusvika kwavari kuenda vasingatyori mitemo iyi. Mapurisa anoti nemuvhuro vakasunga vanhu vanoita zviuru zviviri zvine mazana matatu ane makumi matatu nevatanhatu 2,336 vakabatwa vachityora mutemo uyu munyika yose. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti kusunga vanhu handiyo mhinduro inodiwa mukurwisana nechirwere ichi. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vanoti mapurisa ari kutobatsira mukuparadzira chirwere ichi nekuunganidza vanhu muzvitokisi nemumajeri asina zvese zvinodiwa kushandiswa mukudzivirira kupararira kwecoronavirus.
Mapurisa ngaasamhanyira kusunga vanhu vanenge vasina kupfeka zvekudzivirira zvinosanganisa mamask, nekuti pavanovasunga muzvitokisi macho mune mamask here? Tinoziva kuti hamuna. kumajere kwacho kuneze kudzivirira coronavirus here COVID-19 tinoziva kuti hakuna nekudaro mapurisa ngaaone kuti ndezvipi zvavangaita kuchengetedza upenyu kubatsira vanhu nekuremekedza mutemo pasina kumhanyira kusunga vanhu nekuvakandira muchitokisi nekuti neimwe nzira mapurisa ndivo atova pamberi pekuparadzira chirwere checoronavirus nekukanda vanhu vanenge vari vatano mumatorongo mavanenge vakazarisa vachitapurirana chirwere zviri nyore.
Saka hurumende ingarwisana nechirwere ichi sei vaMavhinga?
Munhu wese muZimbabwe anofanira kuziva kuti zvechokwadi chokwadi denda recovid-19 corona rari kupedza vanhu zvakanyanya. Zvinokosha kutevera zvese zvakatarwa nehurumende kunyanya kuti vanhu vagare mudzimba vasafamba-famba uyezve pavanofamba zvinotenderwa vange vakavhara muromo nemhuno nguva dzese vari panze zvakarewo vasingakwazisani nemaoko kana kuenda kudzindufu uyezve vachigara vakashambidzika vachigeza maoko nesipo nguva nenguva.
Asi vaMavhinga, handizvo zvikwedza kuitwa nehurumende here izvi?
Zviri kuitwa nemapurisa hazvisi izvo nekuti kunyanya kutarisa nyaya yekusunga vanhu kuti vatyora mitemo yeCOVID-19 hazvibatsiri mhuri yeZimbabwe nekuti vanhu vanoda kurarama. Iko zvino tiri kunzwa mapurisa ari kutaura kuti kubva zvatanga kuti vanhu vavharirwe mudzimba gore rakapera vasunga vanhu vanodarika mazana matatu nemakumi mana nevanoraudzira. Izvi hazvibatsiri munyika ine vanhu vari kutambudzika nekuti havana mari dzacho dzekubhadhara mari dzinenge dzatarwa kana vachinge vatyora mutemo. Uyezve vanokandwa mutorongo vaya kwakatozarisa kumajeri kuna Chikurubhi nedzimwe nzvimbo zvoreva kuti kana vanhu vaita chitsokotsoko semakonzo mumajeri zvinenge zvavanyore kuti vatapurira nechirwere nekuti zvekudzivirira chirwere checoronavirus hazvina kutokwanawo hazviko kumajeri kuri kusairirwa vanhu kana muzvitokisi.
Saka munoti mapurisa azvifambise sei?
Mapurisa ngaasimbise kudzidzisa vanhu vasingazive ngavadzidziswe vapuwe chenjedzo pamusoro pechirwere checoronavirus.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadhe vaMavhinga vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Sangano remisa Zimbabwe raenda kudare repamusoro reHigh Court nechichemo chekuti mapazi ehurumende anoona nezvekubudiswa kwemashoko nerinoona nezveutano amanikidzwe kubudisa mashoko akakwana pamusoro pecoronavirus. Misa Zimbabwe inoti mapazi aya anofanirwa kuudza vanhu zvese zviri kuitika maererano nechirwere checovid-19 kusanganisa kuongororwa kwevanhu, kuparadzaniswa kwevanofungidzirwa kuti vane chirwere ichi kana kuti isolation, pamwe chete nekurapwa kwevanhu vane chirwere ichi. Mukuru weMisa Zimbabwe vatavani mwoyo vati ruzivo urwu runofanirwa kubudiswa mumapepanhau, mumaredhiyo nepaTV kuti vanhu vave neruzivo rwekusarudza zvavanoda kuita mukuchengetedza upenyu hwavo. Tichienda pamhepo, munyori webazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira.
Misa Zimbabwe yasvika kumazita redzimhosva kudare reHigh Court ichikumbira mumata redzimhosva kuti ape mutongo nenhaurwa yekuti nyika yeZimbabwe iwane mashoko akakwana pamusoro pedenda radai kutekeshera nenyika.
Sei Misa Zimbabwe yatora danho iri?
Tadaro nenyaya yekuti tirikutarisa tichiona kuti hurumende iri kunyanya kurerekera kumanhamba kana kuti kuzviitiko zvinobva nemuzvipatara kuti vanhu vanenge vaenda muzvipatara vakandotestwa ndomanhamba kana ndo zviri kubuditswa zvichipepetwa nehurumende. Anova manhamba akadzikira zvikurusa pane zvatiri kuisangana nazvo. Saka tiri kuenda mumatare edzimhosva tichiti avo vasa vanoongorora kuti vanhu vane utachiona uyu ndevapi, kusanganisira vanoongorora vari muzviitiko zvemabasa ekuzvishandira anovaiwo maprivate institutions kana kuti mumalaboratory vanenge vachitarisa vachiona kuti ropa rinenge rine utachiona here kana kuti kwete, ngavakumikidzwe nemutongo kuti vaendese kuti vari kuonei kubasi rezveutano nekuchengetedzwa kwevana rehealth nechild care.
Munotarisira kuti izvi zvinokunzirai chii uye zvinobatsira sei?
Izvi zvikadaro zvinounza kuti tive tinenge tine zivo yekuti denda iri ratekeshera zvakadii. Tichidaro zvakare tinotaura tinokumbira vematerialized mhosva kuti vabate hurumende kuti inge ichishandisa mikana yakawanda zvikurusa zvatotaura isu tichiti kushambadzira, kwete pamadandemutande chete, kasi kuti vange vachitoenda nemuzvivhitivhiti nemadzangara dzimu vachitaura kuti denda iri ratekeshera zvakadii uyezve hurumende ine zvekushandisa zvakadii. Nekuti pari zvino tiri kungoita tsvaro tsvaro tsvata fembera fembera, nekuti manhamba atinoona akanyanyisa kushomeka pane zviri kuitika, pane ndufu dziri kusanganwa nadzo, pane urwere rwuri kusangana nazvo. Saka tiri kuenda kumataraidzi mhosva tichiti bazi rezvekushambadzirwa kwemashoko nebazi rezveutano ngavabuditse mashoko akawanda zvikurusa kuitira kuti vakumikidzire kuti vanhu veZimbabwe vaite sharudzo dzekuzvichengetedza dzinobva muzivo nemashoko anenge vadai kutepenyura.
Avo vange vari mukuru weMisa Zimbabwe vatavani mwoyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Chigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika uye vari mumiriri weMakonde vakaindinesi Paradza vanoti senyika Zimbabwe yakagadzirira chose kudzidzana nehurumende yevari kutarisirwa kutoreswa mhiko semutungamiri weAmerica nhasi vaJoe Biden, vachiti vanotarisirawo kuti vaBiden vachashandisa masimba avo kubvisa zvirango zvakatemerwa Zimbabwe. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaparadza kuti tunze pavamire panyaya yokugadzwa kwavaBiden somutungamiri weAmerica nhasi.
Chekutanga chatinofungidzira kuti vaBiden vanokwanisa kuti batsira isu seZimbabwe ndevekuti vabvise zvirango zvatakatarwa neAmerica, vanogona kuita inonzi kuAmerica executive order saPresident kususpenda masanctions aya. Nekuti vaBiden ivava vachiri senator ndivo vakanga vari umwe akanga achikurudzira kuti tipiwe zvirango isu seZimbabwe pavakaita zidera, vanga vari umwe munhu aisapota zidera irori vachiri senator. Saka tinofungidzira kuti kupinda kwavaita uku vane nhoroondo yacho yeZimbabwe nezvirango izvi. Saka isu seZimbabwe ticharamba tichitaura navo, hurumende yedu yamunangagwa ichataura navo kuti zvadii kuti muchitibvisira zvirango zvamakatiisira, nokuti nguva yacho yarebesa ende zvamaitirangira zvacho ndo zvakazoitika kuAmerica ikoko esvonzo rakapera musi wechitatu, zvatakaona Capitol Hill yavo iyaya yaparlamendi yakuinvetwa nevanhu vekuAmerica ikoko uko vachisapota vaTrump. Saka izvozvo America ndozvavaitipira zvirango vachiti rule of law kuno kuZimbabwe, itazoona kuti America yacho ndo inotori wesi panyaya dzerule of law. Saka tinofunza kuti vachaongorora vaBiden ava vagoona mafungiro mamwe matsva.
Saka muri kureva here kuti muchaona ukama hwenyu huchiramba huchienderera mberi muchidyidzana neAmerica?
Isu seZimbabwe ticharamba tichingodyidzana zvakanaka neAmerica. Tinovimba kuti munguva uya iyi pachapera nyaya yelockdown yecovid tichaita yatinoti muchirungu iya reengagement iyo yakatangwa naPresident yedu vamunangagwa. Saka nesuwo seParliament tine urongwa hwekuenda kuCongress kuti tinotaura nezvazvo nenyaya yekuti masanctions abviswe kuti Zimbabwe ijidzane neAmerica zvakanakisisa zvisina gakava.
Pane vamwe vaparadza vanoti iyo Zimbabwe kuti ingobvisawo zvakaita kuti zvirango zvinge zvichiiswa zvakaita sekuchengetedza kodzero dzevanhu nekuchengetedzawo mutemo ikoko zvinganetsa here?
Hapana chinoinetsa hurumende yeZimbabwe panyaya kuchengetedza kodzero dzevanhu. Asi vanhu kana vachinge vapara mhosva, vanhu vanosungwa. Zimbabwe inyika ine mitemo, inyika ine kubumbira romutemo rinonzi constitution. Saka constitution yedu yeZimbabwe inofanira kuteedzwa. Inopa masimba kumunhu wega wega ari muZimbabwe kuti ane inonzi freedom of expression, freedom of movement. Asi dambudziko nderekuti pa freedom of expression or pa freedom of movement ukakanganisa freedom dzevamwe vanhu unosungwa. Saka ndodambudziko ratinaro iroro. Saka hatina nyaya dzakanyanyisa nyanyisa dzatingati tikupomedzerwa. Hurumende yavamunangagwa iye zvinezvi hurumende inoda kuti munhu wese ari muno muZimbabwe sabo chizvarwa chezimbabwe chikacheka chiinjoye yatinoti kodzero dzavo. Saka ndozvekuitika izvozvo. Saka zvese zvimwe zvati kupomerwa izvo ndezvakare izvo, hazvichaitika mazuva anezvi.
Avo vange vari sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvokudyidzana nedzimwe nyika vari mumiriri wemakonde vakandinesi paradza vari parunhare kumakonde naJonga Kandemiri westudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Radio vashamarari vestudio 7 nosimba here. Ino wangu mubvunza ona kukura zvavo misitanonoka nevamwe ndokuti ndada kumbonzwa kuti ko kuchina uku kusiri kumbotaurwa nekwa nezvacho chirwere chwachakatanga nacho. Pane here iye vaccine yacho vakaiacceptawo here kuchina ikoko uye yatovako here uye uku kwachaka kundondo kwachakabikwa kako vari kudini? Ndaida kumbonzwawo zvemanhamba ikoko kuti achiri kupera here kana kuti vachikuangira kungodya chinhu chavakadya chacho tichingo tiri kuzviramba ivo tichingoramba vachiramba vachingodya mhino kuti madinzwisisawo ipapo. Kana daimbokwanisa kutoabvise kuchina kamira wose chirwere ichi uye vaccine vari kuitambirawo here kana vatoneyawo vakagadzira yakapedza chirwere ichi? Kana news dzese kana anombotaura kuti China kwakamira sei, tinongonzwana India anachidzi nekuti China yacho vakangoti zi.
Hama dzangu rubatsiro randinotsvagawo kwamuri ndorokudai. Isu tiri muGwanda kumati South. Tiri kumati South tachisevenza pane kampani inonzi Days Mine pamukaradhi anonzi. So takasiya basa mune zvakanaka, hatina kunge taba kana kudzingwa. Nokuona kuti anga asingayari bhadhari zvakanaka nenhau yetribalism yakawanda paari, kuti uyu anobarwa mubamani, uyu anobarwa mubamani. Kana vari sevechishona vanobatwa senhapa pakampani pake. Saka patasiya basa takazama kuchemawo mari dzamabhenefits edu. Mari dzamabhenefits edu hadzina kunge dzichibuda. Tikazama kumbomangarawo nyaya dzedu kune vanoona nezvavashandi, hatina kuona chinofamba. Hama dzangu, ndapawo chichemo changu kwamuri mese, vanamukoma tanonoka wande, vanamukoma Jonga Kandimirewo kwamuri kuAmerica ikoko. Ndokumbirawo rubatsiro kuru pamurume uyu, tiwanewo mari dzamabhenefits edu. Nokuti iye anaiziva kuti vanhu ava vasiri hazvisi zvagwa zvomunomu. Hazvisi zvagwa zvomunomu, vakaenda mari dzaaende vanosara adi abhenefita.
Eya, ndinotungamidza imwe mwana Blessing Zulu mavelase muhlanganya ure mweshe nanatononoka hwande munodakara here? Ngatipfeke mamasiki ndapota, gokai mamasiki. Hai, tinofa ndiyo korona. Ndaidawo kuzwa wepanhau dzava vari kutongana ana nduna vari kutonga nyadzana dzana chimono. Vadini vaunza mai vakaponderwa vana mwana wachona uwowo? Auye kukoti zvingoti mapurisa ekwedisusa anoshanda maningi. Muyu maunza mudariro umu mukoti nemwana wakapondwa timuone kuti mupenyu here, ngekuti muri kuti mwana uriyo haana kukwara haana kupondwa. Muunzei mukoti timuone toziva kuti mwana uriyei, kwete kutinyangadzapa ngekuda kuuraya mapabato reMDC alanzi. Semunoita imwimwe matongero enyenya haabvi kunaka. Anaponya tigani nyaya dzenyu matongero edzenyu dzatizvione zvakanaka. Shuwa idzi dzataa dzeuninidzi, dzataa zvematongerwo enyika. Ndadakara hangu ngekuti ndareketa kuti vazvizwe kuti mai vakaponderwa mwana wechizwa akafa ngavauye mukoti nemwana wavo tovaona, ngekuti takavaona shuwa pamavhidhiyo. ende vanga uya zvemu koti tinovaziva kuti ndivona kuri kunyepa tinenge teizviona henge mwana wazvikubva vovharirwa hawo
Poteredza dzese dzapanawo kana hwani kana hwani zvayo here hambofungawo kumubatsirawo Zimbabwe akumana Zimbabwe isaramba iri mumadhope mwairi ndamawo kana noumwe wepasi renyika ino dzese dziri muAfrica dzakatikomboredza nedzepasi rino rese world countries dzese hapana kana hwani hakafungawo kumubatsirawo Zimbabwe here akumana Zimbabwe iramba ingori pasi pasi poudzvanyiri nguva ngenguva akumana ko mukaona kuti zviro zvacho zviri kuramba zvingonetsa vanhu vezanupf vacho vari kungoramba vachingobira samabirira vari kuita mavhoti haujafi vakabviswa manhuvano maelections zvachose mamunhu wese anondozvidza kuti zimazanupf aifi akabva nemavhoti nemaelections because kungovhota is wasting of time wasting of time kuvhota because vanhu ava vagara vanongori nenharo chete chete vangofunga zvehondo chete chete
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Pasara maawa matanhatu kuti vaJoe Biden vatoreswe mhiko yekuva mutungamiri weAmerica. VaBiden pamwe nemutevedzeri wavo amai Kamala Harris vakasvika muWashington DC nezuro manheru vakaita minamato yekurangarira vose vakafa neCOVID-19. Vachatora mhiko dzavo na 12 o'clock masikati anhasi. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakati vanenge vasipo uye vari kutarisirwa kusimuka kubva muWashington DC mangwanani ano vaBiden vasati vatoreswa mhiko. Nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni vanoti zviri kuitwa navaTrump zvekuramba kuchingamidza anovatsiva pabasa reutungamiri zviri kushora zvikuru uye zvakangoitika muAmerica kamwe chete mugore ra1869.
Zvekuti nhasi masikati pakati pezuva kana kuti yatingati 12 noon vaJoe Biden vachatora mhiko yokuva mutungamiriri wenyika yeAmerica nemutevedzeri wavo mai Kamala Harris. Nemafambisirwo asinowanzokuita vaTrump vainge vachifanira kunge varipo vaizobva vose panzvimbo inotorerwa mhiko yokutonga nyika ino kunze kwedare reparamende yomuno vaizobva ipapo voenda vese kuwhite house uko vaifanira kuti vandosvika ikoko vaTrump ndo vaifanira kukumikidza imba yokutongera kana kuti white house vabva ipapo ndo zvaifanira kunge zvichiitika asi sezvatiri kuziva vaTrump nhasi mangwanani ano vari kutora ndege yeutungamiriri wenyika vonanga kuflorida vachitiza kukumikidza kana kuti kutambidza chitanda choutongi kuna vaJoe Biden nekuziva nenyaya yekuti vaTrump vari kugunun'una vachitiwa havana kudyiwa.
Kusavapo kwavaTrump pane zvakunokanganisa here maererano nezvirongwa zvekupinda pautongi hwavaBiden?
Aiwa, kusavapo kwavaTrump kana kusataura navaBiden kwavari kuita hakuna zvakunokanganisa. Chingori zvacho chinhu chinoshorekawo nekuti vatungamiriri vese veAmerica ndo vanosiwanzo kuti panobuda umwe rumwe achipinda vanenge vachifambidzana vachikumikidzana imba yebasa yokutonga iyi mune zvakanaka kunyange vasingafariri kudyiwa kwavanenge vaita.
Zvakadai izvi zvakamboitika here munhoroondo dzevatungamiri veAmerica?
VaTrump regedzai nditaure kuti havasi vekutanga kuita izvozvizvi. Zvakamboitika mugore ra1869 apo vaAndrew Johnson vanga vari mudemokrat vakaitawo zvaaitwa navaTrump izvi zvokutiza vasina kukumikidza imba yeutongi Vaende Johnson vakanga vadyiwa nava useless grants kuna 1869 kureva kuti pavana makore 150 apfuura zvaitika. Saka rinenge shura zvaro asi zvakamboitika. Vatirambo vazengeka zvavo kuti zvinhu zvavo zvavari kuita zvati nyanyei kushoreka.
Biden vari kuti ipa musoro pezvirongwa zvavo zvinangwa zvavo zvinhu zvavanoda kutanga kugadzirisa pavanotora utungamiri.
Biden vari kuti ivo vachingopinda masikati ano anhasi pane zvinhu zvakawanda zvavari kutanga kuita chekutanga vachaisa runyoro rwavo mutsamba yemasimba ekutonga kwehofisi yavo atinoti maexecutive orders vachidzisa zvinhu zvizhinji zvakanga zvaitwa navatrump semuenzaniso. Vatrump vakabuda muchirongwa chepasi rese chenyika dzese inonzi Paris Accord yekuti nyika dzese dzione nezvemamiriro ekunze dzichibatsirana kushandira pamwe chete kudzikisa kudziya kwaakuita pasi rese yatingati global warming iyaya. Vatrump zvakare vakabuda muurongwa hwaiva nenyika nanhatu dzakanga dzawirira nenyika yeIran kuti Iran isaita zvombo zvenyukiriya vachiwirirana pamwe chete neUnited Nations. Vatrump vakaramwa vakabuda imomo vaJoe Biden vati vari kudzokera muurongwa ihwohwo. Saka vaJoe Biden vazvo zvakawanda. Chimwe chikuru chikuru chatingati sinzi chokuti takatarisana nenyaya yedenda ririko recovid 19 vaJoe Biden vati ivo vachatsara zvakare runyoro rwavo vachiisa executive order yekuti munhu wese achapinda muzvivakwa zvehurumende yematunhu ese yatingati mafederal buildings anofanira kunge akapfeka zvipfeko zvokuzvidzivirira pakufema atingati mamaski.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Gunyi vari parunhare muWashington DC nestudio 7. Direction kambo kanobva kuna Oliver Mchukudzi. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid 19 muZimbabwe vave mazana masere ane makumi maviri nevashanu 825. Zimbabwe Republic Police inoti yatangisa kusunga vanhu vanotyora mutemo welockdown uye vachitora motikari dzevanotyora mitemo iyi. VaJoe Biden vachatoreswa nhiko yekuva mutungamiri weAmerica mumaawa matanhatu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.